Padore kwangu ife vai waita je magitare mai wangu waita je kuimba baba wangu waita magitare ende zvakandipawo ndatushi yekuda kuitawo izvo
pano watakakura tichinzwa isu ainzi Josh Maker airovawo magitare munomuziva here? Alright.
Ndiye ako wangu bamunini wangu.
Saka zviri muropa guys.
Zvakara muropa.
Saka pari zvino maprojects amuri kushanda nawo ndeapi?
Pari zvino pane maprojects andiri kuda kushanda nawo, vanhu vachashanda navo, vamwe maartists like Geritai, vamwe vanoita Josh Mac and nevamwewo vakawanda wandawo and vachabudisawo like album, vachabudisawo muna nana March ringe riri kutanga sese maplatform. Zita rinoti I have made it.
Okay, mama, I made it. Tikukuona.
Pakaita nzvimbo dzinoita dzinosvika 10.
Yeah.
Dzimwe dzacho dzenge dzichiti Mwari munogona. Ndo imwe yosongo iri very iri pamwoyo pangu chaiyo chaiyo. Nenguva ino.
Mirai muchiri papapo. Musamba wenyu imimi saka muri kuti chii? Igospel here kana kuti muri kusanganisa?
Inini ndiri handingati ndiri gospel but ndingati ndiri pakupreda message yepositive.
Pane katakateerera mazuva aperapo patakanzwa nezvenyako. Ikanonzi chii mbotiudzai nezvako mbichana.
Akaka ndikuka kekutanga kangu kanonzi he loves me. So iyoyo ndoite ndaMwari ndinoti ndanu mayuziru manzuva ari kunzwawo nevanhu tototenda Mwari zvino kutotipusha kuti tirambe tichingoita tirambe tichingoita kuti simbisa kuti haya tichingoita.
Vari kunzwawo mumanzi vanoda kukutsvagai, vanoda kuzosiyai mumbotiroverawo, vanoda vanokuwanai kuti?
Vanondiwana patoti paInstagram zita rinonzi paInstagram MK Wavy, spelling is MKWAVY. Pamafoni anowanika paYouTube same thing is Wavy Official. Ndipo pamunowana YouTube makaenda paInstagram yangu oro paFacebook paFacebook is Daniel Mac. Ndipo pamunokwata kudibata
saka Jacob chitiudzai song imwe chete yatcharova nhasi senzwisa vateereri vambonzwa kuti aiwa Daniel haana kumira musi.
Song iyi inonzi He Loves Me ndiyo hwani yandakabudisa yandakatanga kubudisa and angachateerawo nezvakadaro.
For the first time in my life I see in love the way in my eyes, letting all those goals and lightless. Now it feels with joy and happiness because of your love, because of this love. Yeah. My heart, I'm not alone.